Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kava terer tinosangana zvakare manera nhasi uri musi wemuvhuro chivabvu 15 2017. Makaterera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tenda watu makwanisa uwane sumu churongwa chedu cha nasi. Ini ndini wenyu jonga kandemiri ndiri mu Washington DC. Ndichiti yesu nezviri mu churongwa chedu cha nasi. Vanhu vakawanda vanotavasi kufara neurongwa wehurumende wekuda kubvisa mutemo unobvumidza zvisaro zveZimbabwe dual citizenship. Zviminga mpinyi zvozara munzira yekuumba mushandira pamwe wemapata anopikisa kuitira kuti abvise zano PF pachigaro musarudzo dzegore rinouya. Inflation inokwira kusvika pa 0.48% mumwedzi wakubvumbi. Indiwe mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno ku Studio 7 iri mu Washington DC. Mitengo yezvinhu inonzi neZimbabwe National Statistical Agency kana kuti ZIMSTAT yakakwira nezvikamu 0.27 kubva muzana mumwedzi wakubvumbi zvichenzaniswa nenguva imwe chete yomugore rapera. Izvi zvinoreva kuti inflation pari zvino yave pazvikamu 0.48% mumwedzi uno waApril. Nyanzvi mune zveupfumi vachitungamira sangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Godfrey Kanyenze, vanoti izvi zvinoreva kuti mitengo yezvinhu yave kusimuka kubva mukudzikira kwayakanga yakaita gore rapera kana kuti deflation. Dr. Kanyenze vanoti izvi zvave kureva kuti vanhu vanofanirwa kutarisira kuoma kwezvinhu kuburikidza nekukwira kwemitengo sezvo vanga vagara vachitenga zvinhu nemitengo iri pasi kwenguva refu. Dr. Kanyenze vanoti zvimwe zvinogona kunge zvakakwidza mitengo kunetsa kwemari yekunze pamwe nemunyika yebond note uyewo kugadzikana kwemari dzemunyika kwatinotenga zvakaita seSouth Africa. Ngatinzwei vachitsanangura.
Sekuzova kwenyu, Zimbabwe yanga ine inonzi muchirungu deflation, inoreva iyo kuti mitengo yezvinhu yanga ichiderera, yanga iri pasi pazero. Asi iko zvino kutanga kugore rino yatanga kuti simukirei nekuti mitengo yezvinhu yave kuti kwirei. Saka ndo zviri kuitika zvichireva izvo kuti mitengo muZimbabwe yave kuti kwirei tichitarisa zvainda iri gore rapfuura. Panga paine deflation yekuti mitengo yanga ichiderera, yanga ichidzika, zvaibatsira vanhu kuti zvinhu zvanga zvichibva kuSouth Africa patiyotenga zvinhu zvakaderera mitengo chose.
Chii chinenge chakonzera kukwira kwemitengo uku?
Kune zvinhu zvakati kuti zvinokonzeresa kuti zvidaro. Chimwe chezvinhu ichocho ndechekuti mari yevanhu vamunogara navo kana kuti kubva zvinhu zvenyu zvakaita seSouth Africa inenge yave kusimuka, inonzi muchirungu appreciating. Saka kana yadaro zvinochireva kuti maZimbabweans ave kuda mari yakati wandei kuti vatenge chinhu ichocho chinobva kuSouth Africa. Chimwe chinhu zvakare chingangodaro chiri kukonzeresa kuti zvidaro ndezvekuti muZimbabwe mari iri kunesa.
Pane tarisiro here yekuti mitengo inogona kuzodzikama mune ramangwana?
Hazvigoni kukurumidza kuita nekuti muZimbabwe tine dambudziko rekuti hatisi kugadzira zvinhu.
Avanga vari nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Godfrey Kanyenze, vari parunare muHarare neStudio 7. Bato rinopikisa rezapu rinoti rinopokana neurongwa hwehurumende hwekuda kuchinja bumbiro remitemo kuti vanhu vemunyika vasabvumidzwe kuve nemagwaro anoratidza kuti ndeve kune imwe nyika kunze kweZimbabwe kana kuti dual citizenship. Mutoro wedu wenhau Taura Ishava anotipa nyaya inotevera.
Mutauriri webato rezapu vaipitule Maposa vaudza Studio 7 kuti bato ravo rinoshushikana nemashoko aregistrar general vatobaiwa mudede ekuti hurumende haizi kuzogadzirisa mutemo kuti uwirirane nebumbiro remutemo wenyika panyaya yedual citizenship. Vamaposa vati bato ravo rinoona maitiro akadaro kuri kusaremekedza zvido zvevanhu.
Isi zvatoziva havasi official yeZANU PF, asi matauro avari kuita zvinotaridza kuti ndozvodaitwa neZANU sezvo tichigara tichiona mashandiro avo kuti vanoshanda vachienderana nezvinodiwa neZANU PF. Civil servant hombe yatinoti senior civil servant muZimbabwe tingachitarisira mudede kuti vachashanda maringe nebumbiro remutemo redu ratoti constitution nechirungu. Tinotarisira kuti hurumende itevedzere zvinoda constitution kwete kuti vaichinje chinje sezvatakaona paLancaster House PCI yakazochinjwa yakaisosvikamba 19. Saka vamudede tinovakurudzira kuti vatarise zvinotaurwa neconstitution maringe nenyaya yedual citizenship.
Vamudede vakabuda mumapepanhau ehurumende vachiti bazi ravo riri kuda kuti mutemo wekuti vanhu vemuZimbabwe vave nedual citizenship ubviswe. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubva kuna vamudede kana kugurukota rezvemukati menyika vaIgnatius Chombo panyaya iyi. Asi vanokokera ZANU PF muparamende vaLovemore Matuke vakati chokwadi kuti ZANU PF iri kuda kuvandudza bumbiro remutemo kuitira kuti dual citizenship ibviswe. Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vamachovana Ncube vati kunyange hazvo vamudede vasingakwanisi kuve vanotaura vakamirira hurumende yeZANU PF, matauriro avo anogona kuve anoratidza maonero ebato reZANU PF vachitiwo bato iri rine chikonzero chekusada kuti munyika muve nedual citizenship.
Tinoona kuti pane maZimbabweans akati wandei ari kunze kwenyika. MaZimbabweans mazhinji ari kunze kwenyika atopiwa citizenship kunyika vari kugara. But in terms of the constitution, they are still MaZimbabweans. So, bane entitlement yekuti baite vote pa sarudzo riri kuuya. So, ndiri kufunga kuti ZANU PF iri kusvika kuti MaZimbabweans aya kuti avumirwe kuti aite vote mu sarudzo riri kuuya. They would want to preempt that by disenfranchising them.
Vamaposa vati havaone zvichikodzera kuti bumbiro remutemo wenyika riripo richinjwe nekuti rakanaka zvikuru, vakatiwo kana kuri kuti hurumende ichaenderera mberi nekutora danho rekubvisa dual citizenship, bato ravo richatorawo matanho ekukurudzira veruzhinji kuti varambe izvi.
Tinoziva kuti nyaya yemaelections ndo yakunyanya kuti vamanyemanye vachichinja constitution. Saka tichamobhilizana kwete sezapu chete asi kuti semaZimbabweans tese topikisana nenyaya yavada kuita kuchinja constitution. Hatide constitution inongoina mwanama. Inoda kuti vanhu veZANU PF vanoda constitution yedu ichiritsva endatitarisira kuti pari zvino yati yapikisana nezvido zvevanhu veZimbabwe. Hasati tazviona izvozvo.
Mutevedzeri wemutauriri webato reMDCT Muzvare Tabita Kumalo vaudzawo Studio 7 kuti bato ravo rinoshora mashoko avamudede uye richatorawo matanho ekuti veruzhinji varambe urongwa uhwu.
Zvoratidza kuti ZANU naamudede vagara vari vanhu vasingaremekedzi bumbiro romutemo uyewo basa ravo ndirokutyora kodzero dzevanhu. Tichitaura kudai vanogona kuti vaamende constitution iyoyo kuzi ndo vane uwandu muparamente. Asi isu sebato reMDC rokutungamirwa navatsvangirani tiri kuti zvaari kuita handizvo zvinodiwa neruzhinji.
Asi vakawanda vanoti vebato reZANU PF vanoramba danho redual citizenship nekuti vanotya kuti vanhu vakawanda vari kunze kwenyika vakapiwa kodzero iyi vanozovhotera mapato anopikisa. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taura Ishava.
Utungamiri wemapato anopikisa mumatunhu eHarare neChitungwiza ari mumubatanidzwa weCoalition of Democrats kana kuti COD wakasangana muHarare nemugovera pamusangano unonzi vaive wekuronga nezvehwaro huchateverwa nemapato aya mugadziriro yavo yekuparura mubatanidzwa uyu zviri pamutemo mumasvondo mashoma anotevera. Nengo ye komiti inoona nezvekuburiswa kwemashoko mukodhi uye vari mutauriri webato reMDC inotungamirwa naProfessor Walsh Mancube vakurawo nechiwai. Vanoti musangano uyu vakatorawo mukana uyu kukurudzira vanhu zvikuru vechidiki vari mumapato mapfumbamwe ari mukodhi kuti vanyorese kuitira kuti vazokwanisa kuvhota musarudzo dza2018. Vatungamiri vemapato ose ari mukodhi vanonzi vakapindawo mumusangano uyu uyo waikokerwa nemutungamiri weZapu vaDumiso Dhavengwa avo vanovesa chigaro wekodhi mumwedzi uno. Ngatinzwei hurukuro yataita navachiwai pamusoro penyaya iyi.
Musangano wekodhi weCoalition of Democrats wakafamba zvakanaka zvikuru. Vanhu vakabuda kubva kumadistrict yomuHarare nechitungwiza vakakwanisa kuzadza hall yeNelson Mandela kushowground. Saka ndingati basa rakafamba zvinofadza zvikuru. Vatungamiri vakaadresa vaitungamiri gwana vaDumiso Dhavengwa vakanga vari sachigaro pamusangano uyoyo wakaitwa ikoko nokuti vanochinjana pakutungamira kwavo. Saka wakafadza zvikuru, wakatinakidza zvikuru, ukatipa tarisiro yakati kurei yera mangwana kuti tigokwanisa kuziva kuti tinoenda kupi.
Zvii zvikuru zvamungati zvakakurukurwa pamusangano uye kusungwa?
Chakanyanya kusimbisiwa ishoko rokushanda pamwe chete somusangano wekodhi kuti mhuri yekodhi haisi kuzofa yakaparadzana ichindoita zvimwe zvimusangano kana kuti ichindoita zvimakungano kunze kwekodhi, asi vanhu vacharamba vachishanda vose kusvika vabvisa vamugabe pachigaro. Asi pakava nokuparurwa kwokuti tava kufamba rwendo rwedu rwokuenda mberi, pakaita kurudziro huru zvikuru yokuti vana vane makore 18 kusvika pa35 vange vachikurudzirwa kuti varegiste kuvhota pachavhurwa chirongwa neZimbabwe Electoral Commission nezeki mazuva anotevera, nokuti regista raimbovapo ravavhoti hakuchina. Saka ravapo iko zvino, vanhu ukasara ipapa unenge wasara zvachose. Saka vanhu ngavagadzirire kuregista kuvhota kubva panovhurwa chero vakanga karegista kare. Kurudziro iyo yakabva kuvatungamiri vese vemapato 9. Zvinova zvakaratidza kuti tava kuenda mberi. Pakasetwa kuti panofanira kuzoitwa musangano wakadaro futi kuvulawayo muvhiki mberi dzinotevera.
Vanga vari nhengo yekomiti unoona nezvekuburiswa kwemashoko mumubatanzwa yekodhi uye vari mutauriri weMDC inotungamirwa naProfessor Walsh Mancube vakurawo nechiwai vari parunare neStudio 7. Kunyange hazvo paine ongororo yeAfrobarometer inoratidza kuti vanhu vakawanda munyika vanoda kuti mapato anopikisa aite mushandira pamwe sarudzo dzemuna 2018 dzisati dzaitwa. Izvi zvinenge zviri kukona n'anga murapwa achida. Blessing Zulu Studio 7 anotipa nyaya inotevera.
Mamwe mapato 14 anopikisa akanyorerana chibvumirano chekuumba mubatanidzwa sarudzo dzegore rinouya dzisati dzaitwa. Chibvumirano ichi chakanyoreranwa kuSouth Africa svondo rapera, uye gungano iri pari zvino rinonzi Mass Opposition Movement kana kuti MOM. Mapato aya anosanganisira rePDP, Renewal Democrats of Zimbabwe, ZAPU, ADP nemamwe. Asi mubatanidzwa uyu hamuna mamwe mapato makuru anopikisa akaita seMDC inotungamirwa navamogen tsvangirai, MDC inotungamirwa namuzvinafundo Walsh Mancube, uye National People's Party inotungamirwa naamai Joyce Mujuru, netransform Zimbabwe inotungamirwa navajacob Ngarivhume. Vatsvangirai nevamwe vavo vakanyorerana zvibvumirano zvekudawo kuumba mumwe mubatanidzwa kana kuti mamemorandum of understanding. Nyaya yekutadza kuita mushandira pamwe iyi iri kushorwa nevakawanda munyika kusanganisirawo nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika vaPromise Sunday, avo vanoti nyaya yekuda zvigaro yauraya nyika.
Vari kutadza kutora momentum neenergy ine macitizens kuti vabatane. Vari kutora energy yokutanga kuita manzvake manzvake, mumwe nemumwe achitarisa kuti yangu yangu here kutya.
Vanhu vari kuudzwawo mwoyo nenyaya yekuti kune vari kuedza kubatana ava pane kukandirana makobvu nematete zvinopa kuti mibatanidzwa yacho ibve yaita zinyekenyeke. Semuenzaniso veMDC neveNPP vatotanga kunetsana nenyaya yeutungamiri, asi vamogen tsvangirai vanoti vakazvipira kuti mubatanidzwa uyu ubudirire.
Zvatakaseenzana mugabe for 5 years tingatadza kuseenzana vabiti nemhaka ii. Handitanga kuseenzana mugabe in spite of the violence against our people. Chatiri kuda apa hakusi kutarisa personal interest, tiri kutarisa nyaya yekuti zvinobetsera vana vezimbabwe kuti vayambuke mucrisis yavainayo ndizvi.
Mashoko aya anotsinirwawo nemuteedzeri waamai Joyce Mujuru vaSamuel Pepankomo, avanoti pakaitwa mubatanidzwa amai Mujuru ndivo vanofanira kutungamira, asi vachiti havo nhaurirano dziri kuenderera mberi.
Isisu takazvimisira kuti tipinde muhurukuro izvozvi kana tichizvipinda with an open mind. So handisati ndaona vamwe vanonzi havasiri kufara, zvasiri kuvafadza chete ndezvokuti vamwe vatange kuti Ningi ndiye anofanira kuti ave presidential candidate, chete ndizvozvo. But otherwise wedu handioni munhu asiri kufara.
Mutauriri webato reRDZ vapishai Muchauraya vanotenda kuti zvinogonawo kunetsa kuti ndiani anotungamira, asi vati vakazvipira kutsvaga kana munhu wekunze asina bato raanomirira kuti atungamire mapato aya musarudzo dzegore rinouya.
Tiri kufungidzira kuti we can either have munhu ari mucode, cannot rule that one out, or we can have someone outside of code.
Ko, pane mutsauko here pakati pemomu iyi nezviri kuedza kuitwa navatsvangirai? Vamuchauraya vanopindura.
Aiwa, isusu secode hatina dambudziko nokushande pamwe chete nevanhu nevanhu vese vari kusaini kana maNOU. Takati tinofanira kupe vanhu platform yekuti vanhu vese tiite come together. But chetisi kuwirirana nevamwe vanhu inyaya yekuti vanhu vari kuise nyaya dzezvigaro pamberi.
Asi mutauri wemDCT vaObed Gutu vane muonero wakasiyana.
Isu takangozviverengawo mapepanhau nokuzvionawo pasocial media, panana Facebook nepamwe pakadaro panana WhatsApp. Isu hatipokani nazvo nokuti isu trajectory yedu ndeyekuti our political adversary is ZANU-PF.
Vanotungamira bato rePDP vatenda ibiti vanotiwo chimwe chiri kunetsa pakuedza kuumba mubatanidzwa wevanopikisa inyaya yekuti hapachina nguva yakakwana yekuita nhaurirano sezvo ndima iripo yakakurisa.
Nguva hapana. So I pray kuti maleaders emapolitical parties, I hope kuti Mwari anotibatsira. So muchitarisa period iyoyi munongonotasarwa ne 12 months. So 12 months is a very short period in politics.
Mashoko avabiti aya anotsinirwawo nenyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika vachitungamira Media Center vaNST Mudzengi.
Kuva haisi kuvafambira zvakanaka. Tichinyanyotarisa kuti haisi nyaya chete yekuti vabatane inofanira kuitwa, asi vanofanira kuti vachisundavo kuti kuitwa kwesarudzo kuve kunoitwa pachena.
Asi sachigaro webato reZANU-PF kuBritain vaNick Mangwana vanoti mapato anopikisa ari kutambisa nguva uye haakwanise kukunda bato reZANU-PF musarudzo. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Apo varimi vefodya vari mubishi rekutengesa fodya yavo, nyanzvi munyaya dzeutano dzinoti chirimwa ichi chiri kuvhiringa utano hwevanhu vakawanda pasi rose. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Nyanzvi mukurapa zvirwere zvegomarara, Dr. Bernadette Ndoro, vanoti fodya inokanganisa utano hweruzhinji. Dr. Ndoro vanotiwo zvirwere zvakadai semoyo nemagomarara akasiyana-siyana zvinokonzerwa nekushandisa fodya. Dr. Ndoro vanoti zvinosuwisa pafodya ndezvekuti inokanganisa utano kunyange hwevanenge vari pedyo nemuputi.
Pautano fodya haina rubatsiro zvachose, asi zvakawanda zvinokanganisa utano zvinogona kubva mufodya. Izvi zvakafanana neurwere hwemoyo, zvakafanana neku uya kwemagomarara akasiyana-siyana. In fact, magomarara acho anogona kunyuka anywhere mumiri zvichibva mufodya, asi anonyanya achona ndogomarara remapapu, gomarara reuso nemagurukuro, negomarara reguru. Endi ivo vavanotandara navo vanenge vachiputawo fodya yachona iyo kunyange vasiri kubata mudzanga, nekuti vanenge vachifema mhepo yakazara neutsi hwefodya. Saka ivavo vanogonawo zvakare kuita magomarara iwayo anoitwa nemunhu ari kutoputa fodya yacho.
Kunyange hazvo Zimbabwe iri dzimwe nyika dzinorima fodya, Dr. Ndoro vanoti hurumende inofanirwa kutora matanho sedzimwe nyika ekusiya kurima fodya. Vanoti pane zvirimwa zvizhinji zvinogona kuisa mari munyika zvisingaisi utano hwevanhu panjodzi.
Zvinenge zvaakuhurumende nekuti pane zvizhinji zvimwe zvinogona kurimwa zvinogona kutipawo mari. Saka hurumende zvinenge zvaakuhurumende kuti ibalance chido chayo pakuunganidza foreign money nechido chayo chekuchengetedzisa utano hwevagari vemunyika ino. Asi ndadaro utano hwemunhu chaiwo huri mumaoko emunhu iyeyo.
Mukuru weCancer Association of Zimbabwe, Amai Junior Mavhu, vanoti kunyange hazvo muZimbabwe muchirimwa fodya yakawanda, magomarara anovhiringwa nekuputa fodya achiri mashoma muZimbabwe.
Muno muZimbabwe, tobacco deaths hadzina kunyanya kuwanda semamwe makenza. Tikatarisa kuvarume ndo kwairo nyanya kuwanikwa, it's about 3.2%. Kuvakadzi hakuna mastatistics tobacco use. Maybe because vakadzi vazhinji munoma havasmoke.
Mutauriri weTobacco Industry and Marketing Board vaisha unesimoyo vanoti pafodya inorimwa munyika zvikamu zviri pasi pezviviri kubva muzana ndo zvinoshandiswa munyika.
Pafodya inorimwa muZimbabwe inoshandiswa munyika inoita iri pazasi pezvikamu zviviri kubva muzana. Tobacco Industry Marketing Board yakagadzirwa kuti inge ichiona zvokutengeswa kwefodya kwakanaka. Mamwe mabasa atisina kunge tagadzirirwa tinomasirawo chi mamwe mapande hurumende akagadzirwa kuita izvozvo.
Kurukota rinoona nezveutano, Dr. David Parurenyatwa, vanoti hurumende iri kutora matanho akasiyana-siyana kudzikisa uwandu hwevanhu vanoputa munyika.
Muno munyika tine raki rekuti vanhu vedu havanyanyoputa fodya. Tiri kuedza zvikuru kuti vanhu vasanyanyoputa fodya. Ndaa tinozova kuti fodya inokanganisa mapapu ende inogona kuitisa cancer yemapapu, lung cancer. Saka zvinoukaona hatibvumire munhu kuti ungoputa fodya muma anonzi mapublic places, mahotera, pane tione places dzaunonzi enda undoputira uko. Mahospitari hatichabvumira kuti ungove maairport muyo haungoputa pese pese. Imeasure yakatorwa nehurumende kudiscourage vanhu kuti varege kungoputa pese pese.
Zimbabwe gore rino iri kutarisira kukohwa mamiriyoni makumi mana nematatu emakirogiramu efodya. Fodya zhinji inotengeserwa kuChina, Belgium neKorea. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Sachigaro wezvechidiki mubato reMDC inotungamirwa navamogen Tsvangirai vaHappymore Chidziva vanoti bato ravo richashanda zvakasimba kwazvo nepfambi kuti dzisave nechekuita nevanhu veZANU-PF sezvo kuomerwa kwavari kuitwa neupenyu kuri kukonzerwa neZANU-PF yacho. Mutoro wedu wenhaulo Idam Moyo anotipa nyaya iyi.
Vachitaura pamusangano wakaita nevechidiki vebato ravo nemusi wemugovera paBaitwall mumusha weSakubva kuno kwaMutare, vachidziva vakati vazhinji vari kurarama nekuita zvepabonde vari kuita izvi kwete nekuda kwavo, asi kuti vari kuita mabasa aya nekuti vari kushayiswa mabasa aya nehurumende iripo. Vachidziva vakati matambudziko anosangana nefambi anopisa tsitsi zvekuti vanofanirwa kubatana neMDCT mukuomesera ZANU-PF.
Ari kutambudziwa nehurumende iripo achipedzisira vachitengesa miri yavo vachiita sei. Saka izvozvo izvozvo ndo vatiri kuziva kuti tiri kuvatageta ivavo kuti vanofanira kuti their voices must be heard. Kutambudzika kwavo kunofanira kuti kunzike kwasvika kuti vasvike musituation yekuwanikwa vachitambudzika vari mumabhawa kuchitonhora kuchiita sei. Saka isusu tinoti they have a place kuti vaaccommodatewe Movement for Democratic Change. Aiwa, uyai tisenze tese titaure nekuti zvavanochema nazvo ndo zvatakagara tichichema nazvo. Tochema pamwe chete tosunungura nyika.
Vachidziva vakati vanorarama nekuita zvepabonde ava vanofanirwa kuudza munhu wese weZANU-PF kuti havadyidzane nevanhu vanoita kuti upenyu hwavo hurambe huchioma.
Ivo is their voices parinenge richinzwikwa. Zvinosvika pasituation yekuti vagone kutoudza kana veZANU kuti amungagoni kuva client yangu iwo uchi advocate kuti tirambe tichiomerwa ndirambe nichitonorwa nechando ndiri pano noramba nichikuita client iwo uri advocate for that saka aringaiva hombo murambira kusvika nyika yasununguka
vachidziva vakati danho iri nderimwe rematanho avari kushandisa sebato muchirongwa chebereka mwana tiende icho chiri kunangana nomunhu wose asvitsa makore gumi nemasere anenge okwanisa kuzovhota
tauya kuzolonja programu yedu yebereka mwana tiende inova programu yatiri kukurudzira gari wese wezimbabwe kuti asawane aine waanosiya waangava shamwari waangava mwana kana waanozivana naye kana toenda kunoregister kuvhota. So it's a voter registration campaign yatinayo yatiri kuti leave no one behind.
Vachidziva vakatiwo vechidiki vose vebato ravo vachamira zvakasimba vachitsigira vhoti yavo munzvimbo dzose dzekuvhotera vachirara pamizinda iyi kudzamara zvabuda musarudzo zvataurwa uye zvichivagutsa. Sachigaro weMDCT mudunhu reManicaland vaDavid Chimini vakati vechidiki avo vakadzidza havana mabasa nokudaro vanofanirwa kuva mberi mukurwira shanduko muupenyu hwavo.
Dodzve redu seMDC nderekuti mayouth vanzwisise kuti ndo vane dambudziko guru nokuti vazhinji vavo vakadzidza havana mabasa. Vazhinji vavo vane chishuo chekuti vagare upenyu hwakanaka asi hazvigoneki nokuti hurumende iripo yatadza kuti paindustry yatadza kupa hutongi hwejekerero.
Chirongwa chebereka mwana tiende chakanangana nekukurudzira nhengo dzose dzeMDCT kuti dzinyorese kuitira kuti dzigovhota zvine mutsindo musarudzo dzegore rinouya. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Lweda Moyo.
Munhau dzemitambo, mutambo weBattle for Zimbabwe Part 1 wakagumira panzira nemhaka yemhirizhonga yakaitika munhandare yeBarber Fields kuBulawayo. Mutoro wedu enhau Michael Kariati anotipa nyaya iye.
Mhirizhonga yakatanga apo Dynamosi yakadzorera chibodzwa kuti zvikwata izvi zviite 1-1 mushure mekunge Highlanders yambotungamira nechibodzwa chakabva kuna Raman kutsanzira. Vateveri veHighlanders vakamuka chibhebhenenga vachikanda zvinokuvadza kumuteveri wemubati wepembe vaThomas Kusosa avo vaipomerwa mhosva yekusasimudza mureza kuti Christian Epop weDynamos aive ari offside apo akakanda bhora mumambure kuti zvikwata zviri izvi zvienzane pazvibodzwa. Kunyange hazvo vatungamiri veHighlanders pamwe chete nemurayiridzi wavo Errol Agbay vakaedza kudzora vatsigiri vavo, vateveri veBoso ava vakaramba vakatsika madziro kuti Kusosa asadzoke pamutsetse waanoitira basa rake, izvo zvakakonzera kuti vaiongorora mafambiro emutambo uyu vaEdson Kau vati mutambo uyu umiswe. Mutambo uyu wakazomiswa kwatambwa maminetsi makumi mana nemaviri chete. VePremier Soccer League vazivisa manheru anhasi kuti Highlanders ichamiswa pamberi pedare rePSL vachipomerwa mhosva yekukanganisa mafambiro akanaka emutambo uyu. Mutemo wePremier Soccer League unoti chikwata chega chega chinotongerwa mhosva dzinenge dzaitwa munhandare nevatsigiri vavo. Asi nhengo yeWarriors Fan Club vaMilton Chibaya vanoti vakakonzera mhirizhonga iyi vanofarira kurambidzwa kupinda munhandare kusaona nhabvu zvachose sezvinoitwa kune dzimwe nyika.
Fakubhanwa zvo like England munhu apinda mugraund anobhanwa for life. It's a for life aufanopinda mugraund asi munhu hatiiti manje nekuti nechida mari.
Mutambo uyu wakanonoka kutanga zvekare nemaminetsi gumi nemashanu muridzi wepembe achipa mukana vatsigiri venhabvu vakawandisa vaiva chiri panze penhandare kuti vapinde kuzopa rutsigiro kuzvikwata zvavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Vateereri, musakanganwa kuti muchirongwa chedu cheLive Talk na8pm tiri kutarisa nezvemhirizhonga yakaitika pamutambo weHighlanders neDynamos kuBarber Fields neZuro. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Vanhu vakawanda vanoti havasi kufara neurongwa hwehurumende hwekuda kubvisa mutemo unobvumidza zvizvarwa zveZimbabwe kuve nedual citizenship. tabva tasvika kumagume echirongwa chedu anokuonika ine mufaro. Ndini Jonga Kandemiri, ndokusiyai mina Chris Gande nantungamiri Nkomo.
So kuisika tisendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 15 kwenkwezi 2017 ngo Chris Gande.
Lo ntungameli Nkomo.
Endabeni zethu lamhlanje.
Siya sabona impengo ikhela njalo kube lempengo ezintathu. Impengo ekhethi, impengo yesifayi, lempengo ekhokhezi. So ubona njengani yikho osekwenze ukuthi inflation ikhwele.
Isilinganiso sokugugudeka komnotho welizwe i-inflation siqonge ngesilinganiso sokuphansi kokunye ekhulwini i-0.27% ngenyanga edluleyo.
Uhlelo lokulinywa kwengqoloyi ngapha ngemathepelelendi noti selukuhambisa ibanga. Silabalimi asebelimile bahlanyela, silabalimi abaphezu kokuphendula ukuze bahlanyele.
Abalima ingqoloyi ngokuthelelezela esigabeni semathepelele North sebeqalisile umsebenzi ngesiqubu esiphezulu.
Iqembu leHighlanders selibizelwe idale iPremier Soccer League ukuyachasisa phezu kodlakela oluqhamuke izolo emdlalweni waleli qembu leDynamos.
Zonke lezindaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Isilinganiso sokugugudeka komnotho welizwe inflation siqonge ngesilinganiso sokuphansi kokunye ekhulwini i-0.27% ngenyanga edluleyo. Ukusilela kwemali emabhanga yikho okubikwa kukhweze isilinganiso lesi. Lokhu kwenzakala ngesikhathi ilizwe liqhubeka libhekana lodubo lokusilela kwamacebo okuvuselela umnotho. Amankampani lawo eqhubeka evalwa lingela landlela yokuhuga abakwamanye amazwe ukuthi bazosungula amabhizimusi. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele umnumzana Masimba Kutshera, ingcwethi ecubungula ezomnotho.
Ya, ngibona njengani impengo sibili ngoba uzabona ukuthi impengo siye sabona impengo ikhwela njalo kube lempengo ezintathu. Impengo ekhethi, impengo yesifayi, lempengo ekhokhezi. So ubona njengani yikho osekwenze ukuthi inflation ikhwele.
Kusiyaphela umnyaka lowu i-inflation ingaba imi ngaphi, njalo lokuthi okwakukhulunywa ngumnumzana Jinamasa lapha esethula i-budget ukubana kuzaba ngcono umnyaka osusiyaphela, wena ukubona njani?
Angibona ukuthi kuzala lokho ukuthi kube ngcono ngoba nxa sikhangele i-economy yethu khathesi i-economy ayihambi kahle. Abantu besekuqeda isikhathi sabo esiningi bedinga i-cash, akusela production eningi eyenzakalayo. So nxa kuyukuthi uduko lolo olokusilela kwe-cash nokusilela kwama-industry asebenzayo khathesi lingaqhubeka, kuzaba nzima sibile ukuthi i-inflation ibe phansi. Ngoba ukukhweza i-inflation yokuthi impengo yabe ikhwela nxa kuyukuthi cash izasilela lapha elizwe, uzatsho ukuthi impengo izaqoka ngoba abantu bayabe se-investa in-black market activity.
Lona udaba lokubana imali yohlobo lwama-bond notes isitholakala phandle kwelizwe, kungakusitshoni lo?
Singathi i-culture eqale sitha lama-dollars ngabo-2007 ukuthi bekune-black market ekhona siyakwazi ukuthi ugono announce i monetary policy kumbe chija ama dollars laphana esekhipha ama zero ezinye izimane zezitholakala eMozambique eSouth Africa eMzambique laphana. So usithu ukuthi iculture leyo azikayekeli njengama-supports ukuthi zifuna ukuthi zidinge imali ngokuthengisa imali.
Alo-ke ngumnumzana Masimba Kutshera, ingcwethi ecubungula izomnotho welizwe ubexoxa ecingweni le-Studio 7 eseHarare.
Abalima ingqoloyi ngokuthelezela esigabeni seMathebeleleni North sebeqalile umsebenzi njalo bakhangelele ukulima ingqoloyi emasimini angaba ngamahektha edlula amakhulu ayisithupha lengxenye i-650 hectares phansi kohlelo lukahulumente olwe Command Agriculture. Kuvika unompumelelo moyo.
Emizameni yokuqeda kanye lokwenqabela indlala eZimbabwe, uhulumende useqale uhlelo lokuhlanyela izilimo ethelezela ukuze avuselele isiphala selizwe. Umqondisi we-Agritech eMathebeleland North, umnumzana Dumisani Nyoni uthe abalima ingqoloyi ngokuthelezela bakhangelelwe ukuthuthukisa lumsebenzi lonyaka.
Uhlelo lokulinywa kwengqoloyi ngapha ngeMathebeleland North solukuhambisa ibanga. Silabalimi asebelimile bahlanyela, silabalimi abaphezu kokuphendula ukuze bahlanyele. Sibuye sibe labalimi abasalindele ukuthi umumbu wome esibangeni esingabavumela ukuthi bawuvune, ikakhulu labo abalime indawo ezinkulu.
Unyoni uthe inhlanyelo lomvundiso sekukhona kodwa akukeneli kusendleleni kuyeza. Ungezelele ethi abalimi bamapulazi amancane lamakhulu bazaphatheka ekulimeni ingqoloyi lonyaka. Umsekeli kamongameli umnumzana Emerson Mnangagwa uthi uhlelo lokulima ingqoloyi ngezinye zenhlelo ezizaqhutshwa phansi kohlelo lwezim asset ethi sebezaqala njalo uhlelo lwezifuyo, ngakho ke abalimi babambe baqine.
The success of 2016-2017 Command Agriculture for
me. Ukuphumelela kokulima kunyaka odluleyo kulandela ukutholisa imali labalimi abalohlonze. Uhulumende uyathokoza ngalokho. Kusukela kulonyaka uhulumende uzaqhubekisela phambili lolu hlelo ngaphansi kwezilimo ezibalisa ingqoloyi, uchinda, indumba lezifuyo.
Umlimi olima ngokuthelezela umnumzana Donald Khumalo uthe ukulima kwakhe ingqoloyi kuza kuya ngokuvuna kwakhe umumbu ngoba kusasemanzi emasimini, ethi uhlelo lokulima ingqoloyi luhlelo oluhle ngoba uhulumende uyabatholisa inhlanyelo lomvundiso, ethi esethatha imali ngesikhathi esethengisa isivuno asale laye efumbethe. Eminyakeni edluleyo abalima ngokuthelezela bebesebedonda ukulima ingqoloyi ngenxa yobunzima obulethwa yikungani kuhle kwezulu, intengo yenhlanyelo lomvundiso engahambelani lemali yokuthengisa ingqoloyi isivuniwe, okubangele ukwehla okukhulu kwesilinganiso sengqoloyi evuniweyo. IZimbabwe isiphila ngokuthenga ingqoloyi kwamanye amazwe ngoba ilizwe libhekane lendlala ngenxa yokusilela kwezulu, ingcwethi ezithi bekubangelwa ukuguquka kwezomumo womkhathi. Ngimele iStudio 7 wobulawayo, ngingunompumelelo moyo.
Inhlanganiso ekhangelane lokweboleka amazwe omhlaba imali e-International Monetary Fund sixwayise uhulumende weZimbabwe ukuthi alwisane lobuhuquluzi i-corruption njalo achiyane lokudlalisa imali avele engelayo ukuze umnotho welizwe uvuselelwe. I-IMF yethu le inkuthazo lenamhla ngemva kokuba iqula layo elihambe eZimbabwe ngeviki edluleyo ligqibe uhambo lwalo. Inhlanganiso le ithela nxa umnotho weZimbabwe uzathuthuka kancane lonyaka ngenxa yesivuno esihle lokwenjiwa kwamatshe aligugu. Kuyadingeka ukuthi uhulumende afake imithetho ekhuthaza uzulu wakwamanye amazwe ukuzavula amabhizimusi eZimbabwe. Ukuhlaziya lolu daba sixhume incwethi kwezenotho umnumzana Masimba Kuchera.
Umbiko lo ukhuluma into esisihlala sizikhuluma lapha indaba eyokuthi uhulumende umele azabe amaqhebo othi iwage bill lehle. Uhulumende kumele adinge indlela ezokuthi ube le esingathi i-political consistency ne-policy clarity ukuthi ama-policies ethu abe clear kuma-investors. Umbiko lo ukhuluma njalo ngokuthi yona iZimbabwe sokumele idinge ezinye indlela ezokuthi bahuge abamabhizinis atho ukuthi print i-currency lamanye ama-economic policies abawenzayo khathesi.
Ukudaba lokuthi uhulumende kamelanga adlalise imali angelayo lapha, ubona esenelisa nasi khangelela ukuthi ngomnyaka ozayo kulokhetho, ngakho uhulumende wandise ukusebenzisa imali enengakhulu secampaigna sesenza inhlelo zokuhuga abantu ngemali yona ivele ingekho
singakafiki ekhethweni. Uzabona ukuthi khathesi indaba yama-ghost workers ayikasithini silokhu silayo. Uhulumende uyasebenzisa izimali ezingekho kule ndaba futhi eyama-bonus. Uhulumende khathesi kakabhadala i-bonus leka-2016 uzazama njalo ukuthi abhadale i-bonus. So ngibona njengani uhulumende into leyo ukuthi engasebenzisi imali angelayo. Kunzima sibili ukuthi uhulumende we-ZANU-PF akwanise ukuthi alalele lokho.
Udaba lwe-corruption ke ukungethembeki, ubona uhulumende ezinikele okunganani ukulwisana layo?
Ubona njengani uhulumende uyakhuluma nje ngawunganani lo mongameli ekhuluma. Uyakucabanga ukuthi sesihamba sesiya ku-right direction, kodwa sibona njengani uvame ukuvikela abantu abaningi abasebenza kuma-parastate house lawana abalama-cases lamacala awe-corruption. So ngeke kwenzakala ukuthi abantu bethu kule corruption yona ingekho. I-corruption ikhona sibili, umongameli uyakwazi, uhulumende uyakwazi, kodwa asiboni ukuthi bazamani ukuthi i-corruption leyo iphele. So kumele baxotshe labo aba-corrupt, so kumele babophe labo aba-corrupt, kungasenani ukuthi ngabo bani, ukuze abantu babe nethemba elokuthi sesilwisa i-corruption. Khathesi uhulumende bala kuthemba labantu elokuthi uzalwisa i-corruption, ngoba abantu baya besibona bebona into zenzakala be-reporter kodwa kungena action ecina izenzakala kubantu aba-corrupt bangkhona.
Umnumzana Masimba Kuchera ucubungula ezenotho, sixoxela eseHarare.
Ku-Live Talk lamhla sixoxa ngomdlalo wenguqu obuphakathi kweqembu le-Highlanders le-Dynamos omiswe isikhathi singakapheli ngenxa yokudlakela oluqhamuke enkundleni ye-Barberfield Stadium kobulawayo izolo.
Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo.
Ale balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Uhlupho lwegcikane eliphazamisa ukusetshenziswa kwe-internet olwe cyber attacks oluqhamuke ensukwini ezintathu ezedluleyo lwahlasela amazwe edlula alikhulu lengxenye ye-150, iningi lawo angawezwekazi le-Asia lubikwa solunganeno.
Ele-China likhangelelwe ukulobelana izivumelwano ezimbalwa zokusebenzelana kwezamabhizimusi ezla kweminye imisebenzi lele Vietnam elanxa nje amazwe amabili ngomakhelwane la elokufuthelana phakathi ngodaba lomngcele.
Ngo Nesikhathi inani labalima igwayi eZimbabwe liqhubeka liqonga njalo abalimi laba sikhuluma nje baphakathi kokulithengisa ingcwethi kwezempila kahle zithi akukho okuhle ngegwayi liyingozi kumpila kahle yomuntu ngendlela ezehlukeneyo okunenga sikuzweni kuMavis Gama eseHarare
Uhulumende uthi lanxa liqhubeka liqanisa inani labalima igwayi. Isilinganiso esikhulu okuthabisayo ukuthi balutshwana balibhemayo elizweni. Umphathintambo wezempila kahle uDr. David Paririnyathwa uthi lanxa balutshwana balibhemayo kumgqoka ukuba limukisa ngengozi ekhona.
It's not always enforced, but tikuti wanawa...
Yebo kailandelo imithetho kodwa thina sithi akumelanga kube ngabathunywa ukuyathenga lelo gwayi lalapho bethunywa ngumuntu omdala. Sithi thina leli gwayi akusamelanga lisetshenziswe kwezokukhankasela imidlalo etshiyeneyo okubalisa umdlalo wenguqu. Abantu sebebona abadlali benguqu sebesetshenziswa ngabamankampani egwayi la ukulikhankasela. Sibona leli kungelinye lamanyathelo asesize ukwehlisa inani lababhemayo.
Ingcwethi kwezempila kahle zithi kungakhathalekile ukuba umuntu ubhema uphi umhlobo wegwayi liyingozi enkulu kumpila kahle. Zisithi kungenye yemikhuba kaZulu ebangela ukuqansa kwamathuba okuhlaselwa imikhuhlane yenhliziyo amaphaphu lemihlobo yemvukuzane. UDr. Bernadette Ndoro ngenye yengcwethi esebenzela endaweni lapho kwelatshwa khona abalemihlobo yehlukeneyo yemvukuzane e-Onkoke. Lanxa liphansi kakhulu inani labatholakala belemvukuzane ebangelwa yikubhema igwayi elizweni, uDr. Ndoro uthi liqhubeka liqansa. Okudanisa yethi ikuba iningi lababhema igwayi laba lisemnyameni kungozi ekhona kumpila kahle yabo. UDr. N. Ndlovu Hlongwane ngenye yengcwethi kwezokwelatshwa kwemvukuzane endaweni ye-Onkoke. Yena-ke uveza indlela eliyingozi ngayo leli gwayi ikakhulu kwabesifazane.
Igwayi likhoza ama-cancers amaningi. Even abantu abacina besikhathi bele breast cancers abanye ngabantu ababhemayo, mama ababhemayo. Okunye futhi okungayenzekala i-cancer ekhoza kakhulu ukubhema. Ukuthi nxa uhotshe umoya lwana uye emaphatshini, ufike emaphatshini uyenze i-carcinogenic, kube ingcekeza ecina yenza i-cancer.
Abenhlanganiso yeZimbabwe Civil Liberties and Drug Network ngabanye babasebenzisana loZulu ukutholisa ulwazi lwengozi edalwa yokuthatha udakayo lokubhema igwayi. Umnumzana Senta Bravo ohlala emzini wemfakose eHarare ngomunye wabasebenzelana lenhlanganiso le. Yena ke uthi ungomunye obethatha udakayo ukubalisa ukubhema igwayi lensangu.
Uyafunda ubusela ungasosela. Insango ziyakwenza ukuthi ube lizanga, ugcina usingasazwisisi, ungasalaleli abazali. Yiyenye iproblem lama-early marriage isikhathi esi, uyabona ukuthi umuntu engabhema engafundi ama-drugs uyagcina esengasalaleli anyone. Ungazama ukuthi ungitshele kudala mina ukuthi khathi indaba udakwa kanje so. Indaba ungayekeli into lezo zithatha lezi uze nisithi ungangitshela into owenza. Hey, ayakwazi ukuthi igwayi liyabulala? Kuyabulala lokhu, kuyakubulala lokhu. Ozakufa yimi nothi wena. Yazimpendulo yangkhona yasebe sinika abantu.
Uqhubeka ekhuthaza abasakhulayo njengaye labaqhubeka bebhema lalapho sebadala ukuba behlukane lalomkhuba ngoba uyingozi.
Ngoba into eqhakatheke kakhulu kulabo abasakhulayo. Hlolisisi into ungakayenzi. Yikubona tina esayenza lezi zinto. Sithi ke tina abancane lina abasakhulayo qalisa nini ukuthi lifunde. Mali ngaqeda ukufunda then from there usubona umhlaba ukuthi ume njani. Uplan i-life yakho ungakhenzi ezinye izinto. Insango, imbanje, ikhokhoko, akula lutho oluzaluthola. Into ekhona kuphela yi-brainwash engisho ukuthi yi-brainwash. Awusazwisisi. Lokhu ulalela abazali uyagcina usubona umuntu engasalaleli abazali. Ngacheze ngikwenza lokhu.
Uhulumende uxwayiswa ukudinga ezinye indlela zokuthola ngayo imali yakwamanye amazwe etholakala emsebenzini wokulima lokuthengisa igwayi ngoba iza lengozi kwezomnotho. Ungaphumelela umkhankaso we-United Nations wokuba lingaze lathengiswa kuzophazamisa umnotho welizwe. Kodwa benkampani ebona ngezokuthengiswa kwegwayi elizweni eye-Tobacco Industries and Marketing Board, TIMB, bathi siphansi kakhulu isilinganiso sabalibhemayo lelo gwayi elizweni singedluli kokubili ekhulwini. Bethi inengi yaleli gwayi lithengiselwa abakwamanye amazwe okubalisa ele-China, Belgium, Korea, Russia lamanye. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
inhlanganiso ebona ngezokuthuthukisa abakumsebenzi wemidlalo lamasiko ezwekazi le-Africa, i-Arterial Network, sikhethe abasakhulayo abayisikhombisa ukuthi bakhokhele bemele isigaba seZimbabwe. UMike Wobe weStudio 7 uxoxe lomunye wabasakhulayo laba, uMnumzana Butholezwe Khosi Nyathi, ongumkhokheli wenhlanganiso ye-Amagugu International Heritage Center koBulawayo.
I-Arterial Network yinhlanganiso etholakala ku-Afrika yonke nje jikelele. Kulamazwe ambalwa. It's a non-governmental organization, inhlanganiso ezimele yodwa ejonge ukuthuthukisa ezamasiko kwele-Afrika yonke jikelele.
Ingxenye yenu e-Arterial Network eZimbabwe idlala indima ebalulekile okungakanani kuzwekazi lethu e-Afrika.
Ye, ngamafitshane njengekomiti ekhangele eleZimbabwe, umlando wethu ukuthi sidinge amalunga enza ezemidlalo lezinhlanganiso ezenza ezamasiko ukuthi bajoyine babe ngamalunga e-Arterial Network.
Ngibale kukhasi lenu ele-Facebook ukuthi abameli asebedlulisile isikhathi sabo bakhethe nina abasakhulayo ukuthi nithathe izikhundla zabo. Awungitshele, kuyini okwenza ukuthi bathakazele abasakhulayo kanjalo?
Khosi bananzelela baphinde bahawukele amadlabuzane esingabe silawo lentshukuntu esingabe silayo ukuthi siqhube ezamasiko lemidlalo ngendlela elobunono. Basebekubona kubalule ukuthi ngapho nje lathi sifisa ukuthi sikhulise le i-Arterial Zimbabwe. Yasizameni ukuthi sifake ontanga kube yibo abagijima kakhulu khosi yibo abanamadlabuzane.
Awungitshele ukuthi ngombono wakho lokho kusho ukuthini kulabontanga emphakathini ukuthi inhlangano niso ebamzana lamankampani adumayo kulomhlaba wonke jikelele bakhethe nina ukuthi nikhokhele lenhlanganiso.
Sizizwa sihloniphekile emphakathini ukuthi sikhethwe phakathi kwabanye bonke ontanga. Phose lokho sikwenza kuzinhlanganiso zethu esizikhokhelayo ngokwehlukana kwethu ezi-committee members bakubona kungumsebenzi ongcomekayo, njalo bayafisa ukuthi labo bathathe lolo lwazi leluthu esibitshengisela kwizinhlanganiso zethu esizikhokhelayo. Ngakho umlandu lo esiphiweyo sizizwa sile ngqobe enkulu kakhulu esiqalele ukuhlangana ucubungula ukuthi kathi thina yini esingakwenza ukuthi siyithuthukise le inhlanganiso isebenzele ama-artist.
UMnumzana Butholezwe Khosi Nyathi ngomunye wabakhethiweyo ukukhokhela inhlanganiso ye-Arterial Network, njalo ungumkhokheli weyamagugu International Heritage Center koBulawayo.
Kwezemidlalo, uhlangothi oluthetha amacala kunhlanganiso ye-Premier Soccer League solubizele edale iqembu le-Highlanders ngemva kwezehlakalo zobudlwangudlwangu ezidale ukuba umdlalo obuphakathi kwaqembu lonaleli ele-Highlanders lele-Dynamos ungafiki emaphethweleni. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Incwadi yethunyelwe isikhulumeli senhlanganiso ye-PSL uNkosazana Nakuzayibari namhla emini ithi iqembu le-Highlanders letheswa umlando wokwephula imithetho yabekwa yinhlanganiso ye-PSL emayelana lokuziphatha kumbe ukwehluleka ukuziphatha kwabalandeli bamaqembu. Ngaphansi komlayo wamachumi amathathu lanye order 31 wemithetho lezeluleko zenhlanganiso ye-PSL, kulicala uma abalandeli beqembu bengehluleka ukuziphatha kuhle phakathi kumbe phandle kwenkundla umdlalo ungakaqali usuqalile loba usufike komlindo uyacina, kungakhathalekile ukuba lo mdlalo udlalelwa kuyiphi inkundla. Amacala agoqelwa ngaphansi komlando wokungaziphathi ngagoqela ukungena loba ukuzama ukungena phakathi enkundleni ngabalandeli beqembu kungayisikho ukuba babalekela ingozi, ukudala loba ukuzama ukubangela ukuba umdlalo ungafiki emaphethelweni, ukuphosela loba kuyini enkundleni okungamelanga kube senkundleni, kanye lezehlakalo zobudlwangudlwangu eziqondiswe kuloba ngubani osenkundleni. Icala leli eletheswa iqembu le-Highlanders likhangelele ukuthethwa ngolwesibili mhla zingamachumi amabili lantathu kuyona le inyanga kaNkwenkwezi. Ubaba uSimon Khuzwayo othi yena waqala ukulilandela iqembu le-Highlanders ilizwe lingakatholi uzibuse uthi abalandeli bebhoso kumele bafunde ukwamukela izinqumo zabonompembe.
Ngiyakuzama ngale ndlela ekhona le ndlela yabantu ukuthi akathi. Ngiyakuzama ngivula sasikhona thi. Ngiyakuzama ngale ndlela babe sesikhathele ngale sasikhona thi.
Obe phakathi enkundleni eBaba Fields ngesonto ebukelele umdlalo mathupha uSimanga Ndlovu uthi ucinuke kakhulu ngesenzo sikamsekeli kaNompembe uThomas Kusosa esokungaphakamisa iflag yakhe ngesikhathi umgadli weDynamo uChristian Popa ehlohla kodwa luba umdlalo uqhubekile iqembu laye lendazi beliza nqoba kuphela. Umdlalo umiswe sekudlule imizuzu engamachumi amane ngemva kokuba abalandeli beqembu leLenders bejikijele umsekeli kaNompembe uKusosa besola ukungathathi kwakhe inyathelo ngomdlali weqembu leDynamo uChristian Popa ohlohle bethwa ngumoya sekusele imizuzu engaphansi kwemihlanu ukuba amaqembu ayehlaba ikhefu. Intatheli zindaba esebenzela edolobheni leGwanda uDaniel Mazwi uthi uKusosa uphazamise umdlalo obumnandi kakhulu.
Umdlalo lowana ubu right ekuqaliseni kodwa uassistant ref lowana uKhusosa uphambanisile laphana ukuthi uDynamos ayiphi igoli liyana United kumele kube yi-offside ngoba it was a clear offside laphana. Akubalandeli uya Highlanders laphana ngathi baphambanisile ngoba akumelanga benjani ba take ama meters into their own hands.
Umdlalo umiswe omabili amaqembu eselitshayele emambuleni kanye njalo ngemva kokuthonisiswa kweqembu leHighlanders ngabohlangothi olubona ngokuziphatha kwamaqembu kunhlanganiso ye-PSL yilapho okuzakwazakala ukuba sinqumo bani esathathwa phezu kwalo mdlalo. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanjini.
Sorry ingoma kamoya uBrenda Fassie sishayela bonke omama emhlabeni jikelele njengoba izolo nje bekulilanga le Mother's Day. Singakazigqibeza namhlanje sikhangele ebezihamba phambili.
Abenhlanganiso eliphila ngokuthengisa baphawula ugwalo olusemthethweni. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje igama ngo Chris Gande lilale.
Si
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.